inini maone rangu ndinoona kuti dare rezimhosva raita isinoti pachirunguya confirm zvataitaura kudhara kuti pakashayika waMorgan Tsvangirai matorerwo akaita masimba navachamisa anga asingatori gwara rebumbiro remutemo reMDCT nguva iyoyo panga pakakanganiswa asi tikazoonawo kune zvakawanda zvakaitika atinoti maimportant political development kubva pakashayika waTsvangirai kusvika nhasi chimwe chakaitika ipapo ndechekuti vachamisa vakwanisa kuunganidza futi bato raara kuparara pakufa waTsvangirai vazhinji vaitoti Tsvangirai achafa nechi nebato rake vachamisa vakwanisa kuunganidzwa zvevanhu vakati atinoti mobilize party again vakaenda kusarudzo zvemutungamiriri wenyika kwavanotonga vakahwina vamwe vanoti vachamisa vakahwina vakabiridzirwa but zvisingakakavadzani nevanhu ndezvekuti vakawana over 2 million votes zvisazambowandikwa nemamwe maopposition presidential candidates izvo razaizvo vachamisa vanoti vane vanhu uyezve vane vanhu vakawanda zvadaro wana mai kupe vaikwana kunga vakatsiwa Tsvangirai dai zveconstitution zvakatevedzwa vanga vatoitawo congress yavo vakakontestawo maelections iwavo vakadyiwa saka ende pane nguva pazobuda judgment yazobuda nguva yacho iri yatoti pachirungu yacurious tikatarisa kuti MDC congress yaakuda kutoitwa manje manje pakubuda judgment yakadai yeti pane maimportant political developments akatoenda atingati pachirungu judgment yaout of time
vamudzengi ngatiitange nenyaya yekutorwa kwemasimba navachamisa mukati pakatyorwa bumbiro remutemo webato era kana kusarudzwa kwavakaitwa navatsvangirai
dambudziko riripo nderekuti tikatarira bumbiro romutemo weMDC muchaona kuti kune zvanga zvichiitwa atingati maprocesses akamboitwa akawanda wanda akaita kuti panzi maconstitutional amendment nezvimwe zvakadaro daro zvinoita kuti izvozvi kuti vanhu vahwisise kuti bumbiro chairo chairo raishanda pakaenda vachamisa mberipi munogona kutozoona kuti mabumbiro anogona kubudiswa akati wandei saka panyaya iyoyo tingangoti pane yetingangoti confusion hazvingahwisisiki kuti bumbiro ranga richishanda nderipi uye rakashandiswa nderipi nokuti munogona kutoona kuti nhasi panogona kubudisa mabumbiro amwe anogona kuitira zvakaitwa amwe anogona kuyazvipokana nezvakaitwa saka ini handizivi kuti vehaikoti ava vashandisa bumbiro ripi nokuti sokuona kwangu kwava nemabumbiro akati wandei kuMDC
vasaungeme munoona sei nyaya yemabumbiro aya
ya ndinowira navamudzengi kuti ndinoona MDC sebato raiwa richida kuva an alternative to ZANU PF risina kupabata zvakanaka kuti panoitwa mabumbiro akawanda wanda ende mabumbiro acho haazonyatsi kutsikiswa kuti anzi ri ndo bumbiro riri kushanda asi ini ndinoona sekoti yashandisa bumbiro raaripo nguva iyoyo izvi zvinozotoo kana ivo vana vashamisa nevamwe kana vachida kuzvapira vanobudisa bumbiro ravanoti ndo raaripo raari right iroro but izvozvo zvatoratidza kuti MDC yacho mabatiro yakaita nyaya yemabumbiro haasi anotaridzwa kune bato rinenge richinzi the movement for democratic change democracy inoreva iyo kuita zvido zvevanhu kuita zvinhu zviri pabumbiro remutemo kana mutorina bumbiro racho remutemo the basis is in democracy ejapan
vamudzengi mutemo uyu unoreve chii kubato rinopikisa izi
kubato remdc zvingangoitika kana takatarisana nenhengo dzimwe dziri pasi maordinary members epati vanogona kumbova confused zvounge zvoda manje kuti leadership yevamusoro itore matanho kuti nyaya yeconfusion iyoyo ikliyewe asizve mukatarira muchaona kuti panga pane makakatano anga aripo panyaya dzekuizvodzi zvokutoti zvaturwa nehigh court izvi ndo zvazvichitombotaurwawo nana vamudzuri ndo yanga iri narrative yana vamudzuri kuti hazvi hatingaiti congress izvozvi congress yedu tofanira kuita muna October vachitoti ivo chatatichifanira kuita icongress inoitwa under mastructures anga aripo pakashayika vatsvangirai saka muchaona kuti zvinogona kuvunza futi kupokana mukati meMDC
vatsaungwe munoona sei remangwana rebate
pachava nekukakatanwa saka maonero angu achaitwa apa unless ivo vachamisa vakakwanisa kuita rise above vamwe vese vakwanisa kuda kubatanidza bato rao pachaende kupokana uye zvino kuti vamwe vachaenda vachiti sisino wirirana nezvabuda mu matare ezimosva vamwe vachiti aiwa isusu tinoenderana teera nevashamisa sapachawa nekupatsurana again yatinoti breaking away yemdc zvakare nenyaya yejudgment yabuda iyi
vamudzengi taurai zvenyu tichipeta chirongwa chedu
mukatarira nyaya iyi muchaona kuti kuzama kuri kuda kuitwa kuti kuve nokunyongana asi kana manyanya kuzvitarira muchaona kuti zvinogona kunge zvanonoka kana kuri kuti istrategi yashandiswa nezanupf strategi yacho yatinonokei nokuti vachamisa musangano vatoubata sezvambotaura vasaungweme vachamisa kana kava vezanu vakada kuramba vachida kuudza nyonganiso yakadai kuri kuti ndovazviita vari kuzviramba havo kuburikidza nakamo asi toona kuti vane ruoko imomo hazvichanyanyi kuvabetsera nokuti vachamisa vatova nevanhu vatoendosiwa nemaprovinces ose kuti vave president saka breakaway handioni ichizoitika kuti breakaway chaiyo chaiyo inenge iri yomuboardroom kana kuti yomubepa vanenge vachinzi vabreakaway vacho havana chavanoenda nacho.